vari kutageta Zimbabwe nekuda kwemapolisi dzatirikuisa ari mapolisi anoita kuti hurumende yedu inge yakabatana nevanhu vayo. Like previously takaita land reform program, ndo yanga isingafaniri kunge ichiitwa. Vaifanira kunge vai vachitungamira vari ivo vachena vasingarasikirwi neivhura vakatora kumasateguru edu. Saka ndo pane nyaya yavo hombe mahuman rights edu tiri kufambirana neconstitution. Takanyora bumbiro redu romutemo 2013 ndo ratiri kutevera ka. Tiri kutevera nyaya yekuti vanhu ngavaende kumademonstration. Asi kana waenda kumademonstration wozvibata kauri kudemonstration ikoko, hombe kashuwa kuti watevera mutemo. Demonstration yako yakarejestwa kumapurisa iri kuzikanwa. Mapurisa ari pamwe chete nemi muchidemonstrata muchiita exercise constitutional rights. Asi ikazenge yaa demonstration yekukwanya mashopu evanhu, ikazenge yaa demonstration yekuluta nekuita zvisiri pamutemo, mapurisa akava nekodzero yekuchengetedza mutemo. Ndo pavanezenge vaakubata kavanhu. Kana waramba uchitiza uchidi uchiramba kusungwa, vanoshandisa minimum force. Saka hakuna chinonzi human rights abuse muZimbabwe. Manyepo evachena vanoda kudzoka munyika muno kuti vazotora upfumi hwedu vagogara matunduru zvavanga vakaita kare. Saka isu not that human rights abuse kana that human rights record is a non-event. It's not important kwatiri, hatizitombozvitarisi, it's insignificant to us. Hatisiri chinhu chatingagara pasi kutodiskasa kuti vati zvakati nekuti who are they in the first place. Isu tiri nyika yakasununguka tinonzi Zimbabwe, hatisi America kana Britain.
Asika inika ndimunenge muchizoda kudyidzana nenyika idzodzo vamutodi.
Tinodyidzana pakuremekedzana. Tichionesana kuti imi muri nyika yakazvimirira, isu tiri nyika yakazvimirira, saka tinodyidzana tichirespectana.
Totarisawo imwe nyaya vari kutaura mugwaro iri ndeyekuti iyo vari kuti vamugabe mushakabhu vaifanira kutongerwa mhosva dzavakapara dzavari kupomerwa nevamwe dzekutyora kodzero dzevanhu.
Izvo tingatonga munhu ari muguva here?
Vari kuti pavakabviswa ipapo vaifanira kutongwa.
Asi havana kutongwa ka. Ehe, havana kutongwa nekuti nguva yacho yanga isipo, hapana akasumudza nyaya yacho. Saka tine opposition munyika muno, nema civic organizations, dai varivo vakasumudza kanyaya. Saka ndinoda kuti kune nyaya yavhurirwa vamugabe kukoti. Hurumende yoona kuti zvine kodzero here kuti vatongwe. Yamugati isusu ZANU-PF takati aiwa, mumwe wedu. Asi nyika veposition nesivic organization makanyora mapepa ekuvasungisa.